hapana zvatati takuziva isusu tinoita kangomirira kuzwa kuti hurumende ichatii neurongwa huchaitwa panyaya yekuti varige gurukota mukuru mukuru wanga ari wenyika for 37 years uyezve isusuwo sevanhu ivayo wakambosenzawo nemusangano wacho ende tinozivawo kuti mukuru uyu asati akura aaitawo zvaanga akuita anga ari munhu aivandudza nyika munhu aisenza munhu anga akasimba anga achiyatakanga takataurirana gondo zvekutanga muna 1980 zvaazvichiitwa nekuti atakati totoda kubvisa urombo muvanhu vatema toda kudzidzo yevanhu vatema zvipatara zvese mayunivhesiti akaitwa saka ndozvatakatotarisira isusu kuti dai vakauya nebhodhi yacho ngavachiitawo kuti ichienda mumaprovhinzi mumastadium muya maaiadhiresa kuti tauya nemunhu wenyu suyai muonekane naye izvo zvinocreata inonzi muchirungu uniti yekuti vanhu vese vanenge vaakuziva kuti kana pane vairwira vamugabe vairwira nhengi vakuziva kuti aiwo vamugabe vedu hakusisina chataakuda kutarisana nacho chii
panenge pawanikwa munhu achinzi igamba renyika zvinofamba sei
nyaya iyi tikada kutanga yakaoma nekuti vamugabe medzisiya yacho zvinhu zvacho zvanga zvisina kurongwa zvakanaka nekuti ivo vaiti munhu anenge apandukira musangano wese anenge atopanduka haaende paheroes acre saka nyaya ichanetsa ndeyekuti ndamanini stolen ndiye one of the founder members ende vamugabe vanga vari secretary general tichitaura nhoroondo yehistory chaiyo yemuzimbabwe ngaigadziriswe nemazvo vamugabe ndiwo purezidendi wekutanga munyika yezimbabwe asi munhu vanhu vakatangana nemusangano ndiana ndabaningstori ndabaningstori haasi paheroes acre ndabaningstori ari kwachako asi ndabaningstori nzvimbo yake inofanira kunga irapa pamusana pemutemo wakanga waiswa namugabe handisi kuziva kuti vakuru havachazvibata se vachavaprincipled here vachafollowa here mitemo yavo yavakanga vakaisa
totarira kuti vakashayikira kunze kwenyika izvi zvine chirevo here
kushayikira kwavo kunze kwenyika kunotorwadza vamugabe nebasa ravakanga vakaita kubva muna 1980 kusvika muna early 90s rakanaka iyi anga ari mutungamiriri aifanirwa kunga anga ari muno munyika asingaunzwe waamutumbi aamukago vaifanirwa kunga vakaunzwa vachionana nevanhu vavo vari muno munyika vachionanawo nevatungamiriri vavo vachionawo zviri kuita vatungamiriri vatsva vapo vachionawo zvavakakanganisa vachibvumawo kuti ndakakanganisa chokwadi ingadai vanga vari muno vachipa advise but pamusana pekuti munhu anga akura aakurwara asi neurwere hwavo hwanga hwaenda for a long time zvekuti dai kuri kuti mhuri hama dzacho dzakaziya ingadai vakangovaregera vari muno
toona kuti pane mutauro wekuti ivo vaida kuti vavigwe kwazvimba kwete kuirozi munoona sei ipapo
hazvina kuipa kana vatoda kutovigwa kwazvo ivo vari kuziya kuti nei vakataura kuti ndoda kuvigwa kwazvimba saka kana vakatodaro ngavaite zvido zvavo nekuti vari kuziva kuti mutemo wavakaisa ivo havana kuuteedzera saka vari kuziva vega kuti mutemo wandakaisa wekuti anenge apanduka haaende pahiroseka vari kuuziya ndosaka vakati vari kuda kuvigwa kwazvimba.